manera akanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatizoitere zvatakaita kumapurazi kuenda, hatizodzokerere kumashure, totanga kutaura futi kuti indigenization 51% ndozvinhu zvavada kuchekeserwa maChina izvozvo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika muguta reBeijing kuChina murwendo rwavo rwemazuva mashanu rwekutanga kunyika iyi vava mutungamiri wenyika. Vana chiremba avo vakanga vachiramwa mabasa mwedzi wapera vanoti zvinhu zviri kugadzikana muzvipatara kubva pavakawirirana nehurumende vakazobvuma kudzokera kumabasa kutanga nemusi wemugovera. Amai Winnie Madikizela Mandela avo vaive mudzimai wava Nelson Mandela vanoshaya muSouth Africa. Tichakupaiwo zvabuda mumutambo wePremier Soccer League watambwa nhasi pakati peDynamos neHighlanders. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika muguta reBeijing kuChina mangwanani anhasi murwendo rwavo rwekutanga kunyika iyi vava mutungamiri wenyika. Vamunangagwa vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping uye vari kuperekedzwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa nemakurukota ane chitsama kusanganisirawo chipangamazano chavo vaChris Mutsvangwa avo vakambomiririra Zimbabwe kuChina kubva muna 2002 kusvika muna 2006. Rwendo rwemutungamiri wenyika urwu rwuri kutarisirwawo kuti ruchawanisa nyika vanoda kutanga mabhizimusi munyika uyewo kupa mukana mukunyoreranwa kwezvibvumirano zvakawanda. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wegurukota rezveupfumi nemari vaTerence Mukupe kuti tinzwe zvizhinji.
VaXi Jinping, president wekuChina, vakashevedza president wedu waEmerson Mnangagwa kuti vauye kune iye inonzi state visit. Ende chiri kuitika ndechekuti vaXi Jinping vanga vachida kuti mushure mekunge vakorokotedza vachiva Mnangagwa nekupinda pakuva president, vanga vachida kuvatsigira nekutsigira presidency yavo nekutsigira vana veZimbabwe. Sezvamunoziva kuti tatambura kwemakore akawanda, tashungurudzika kwemakore akawanda, kasi chatinotarisira ndezvekuti iko zvino takutarisirana nenyaya yeupfumi, nyaya yeekonomi. Saka vaXi Jinping vati zvoni kune zvinhu zvatoda kuita seZimbabwe, vashedza president wedu kuti uyai tigare pasi ndinzwisise kuti zvii zvamurida kuita sevana veZimbabwe. Ende ivowo tirakidzawo mabusinessmen eikoko ekuChina varida kuuya kuno kuZimbabwe kuti vanyatsonzwisisa kuti urongwa hwatinawo kune vanhu varida kuunza mari dzavo muZimbabwe, kuti vakaunza mari muno hatizovatorere mabhizinesi avo here, hatizoitere zvatakaita kumapurazi kuenda, hatizodzokerere kumashure, totanga kutaura futi kuti indigenization 51% ndozvinhu zvavada kuchekeserwa maChina izvozvo.
Uchasanganikwa nevezvemabhizimisi nevemabhanga ndevapi vamwe vemakambani makuru ari kupindawo mumisangano iyi nemukuru wenyika?
Chakaitika ndechekuti ivo vekuChina vanga vakatotibvunza kare kuti zvinhu zvatine rushiwo nazvo zvii, tikaudza kuti chinhu chiri pamusoro chaipo 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 inyaya yezvekurima, nyaya yeagriculture. Saka munoona kuti kuchange kune mabhizimusi aya ane zvekuita neagriculture ayo anokwanisa kuuya unyatsoona kuti mapurazi edu
akunyatsoshanda mishina yapinda ende dzimwe nzvimbo even ruzivo rasanga tashayikirwa naro ranga raenda kana nevachena tabatsirwa kuti ruzivo rwaritese rudzoke riwanikwe ndozvo zvatakatarisana nazvo
avo vange vari mutevedzeri wegurukota rezveupfumi nemari vaTerence Mukupe vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vana chiremba avo vakanga vachiramwa mabasa mwedzi wapera vanoti zvinhu zviri kugadzikana muzvipatara kubva pavakawirirana nehurumende vakazobvuma kudzokera kumabasa kutanga nemusi wemugovera. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende Dr. Amos Tsopo vanoti zvipatara zvehurumende zvikuru zvinoti Harare Central nepari renyatwa muHarare zvatanga kutambira varwere uye vanotarisirawo kuti zvipatara zvose zvemunyika zvinenge zvave kushanda kubva mangwana sezvo vana chiremba vose vanenge vadzokera kumabasa. Vana chiremba vakazobvuma kudzokera kumabasa mushure mekuwirirana nehurumende mari dzekubatsirikana kana vachinge vashanda usiku dzavaiti vanoda kuwedzerwa pamwe nezvimwe zvakaita sekuti muzvipatara muwanikwe mishonga. Chonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Amos Tsopo kuti tinzwe zvizhinji.
Chekutanga kuwirirana kwakaitika pakati pehurumende nesu vashandi tine kusainirana kwatakaita pasi. Saka ike zvino kutanga nhasi musi wa2 April machiremba atanga kudzokera kubasa. Zvipatara zvanga zvavharwa macasualties zvisatore varwere zvatanga kugamuchira varwere izvozvo vachibatsirwa. Uyezve mukuwirirana ikoko pakanyorwa pasi chiwirirano chekuti mishonga nezvimwewo zvakadaro zvanga zvisiri kuwanikwa muzvipatara zvichange zvichitanga kuwanikwa. Takapiwa tsanangudzi yakakwana yekuti zvinhu zviri kufamba sei mishonga yacho yaapasi.
Tambozwawo vamwe vachiti vana mukoti vanenge vanga vasati vadzokerawo kumabasa imi muri pasi muri kuonawo zvakamira sei?
Sekuziva kwandiri kuita vana mukoti vakange vasiri pabasa kwemazuva maviri chete I think about masvondo mairi adarika asi vakadzokera kumabasa after mazuva maviri iwayo. Saka kutaura kwatiri kuita kunoku zvinhu zvese tiri kutarisira kuti vamwe machiremba anga akambofambawo nekudii. Saka kutanga nhasi zvichienda mberi zvinhu zvichange zvadzokera panzvimbo yakanaka.
Tichitarisawo mazuva akatorwa navana chiremba vari pakuramwa mabasa tinotarisira uwandu hwevanhu vanenge vaakumhanya kuzvipatara vachida kubatsirwa. Munotarisira kukwanisa here kunge muchivabatsira vanhu iva?
Vanhu vachange vachibatsirwa kana hurumende ikangozadzisa chivimbiso chayo chekuti izvo mishonga inenge ichizowanikwa nezvekushandisa basa rinenge rave nyore. Zvinova zvinhu zvichabatsira pakubatsira vanhu vachero vakauya vakawanda neuwandu hwavo.
Zvikuru zvamungataura pari nhasi kuti kubva tadzokera kumabasa tadai kana kuti tazadzisa zvakati nezvakati zvii zvamungataura? Tichionawo zvakare inguva yezoro reEaster tiri kunzwawo matsaona akasiyana siyana.
Zvamungataura ndezvekuti pari renyatwa neHarare Hospital zvanga dzavhara zvipatara zvikuru zvemuHarare uye nemunyika mese asi izvozvi zvinhu zvadzokera panzvimbo yakanaka. Vanhu vari kubatsirwa kutaura kwatiri kuita izvozvi zvekuti kana kuine njodzi dzinenge dzichiitika nechii vanhu vane kwekusvikira vane kwekuenda vanhu vari kubatsirwa zvakanaka.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Amos Tsopo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. MDCT rinotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe rinoti raendesa mberi kumusi wa21 kubvumbi musangano waro mukuru wekongresi uyo wanga uchifanirwa kuitwa mugovera uno musi wa7. Mutauriri wedivi iri vaObert Gutu vanoti vatora danho iri senzira yekudzivirira mhirizhonga sezvo rimwe divi reMDCT rinotungamirirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwawo kunge riri muBulawayo mukupera kwesvondo kumusangano weMDC Alliance. Divi ramuzvare Kupe iri rakanyorerawo zvakare kuhurumende richida kuti ripiwewo imwe memari yakapiwa bato reMDCT nehurumende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGutu.
Ndizvo zvojonganya haipo ndeye kuti takaona isu kuti musi wa 7 kubvumbi kana kuti 7 April zvingango zoti netsei nokuti takanzwa kuti kune vamwe vari kuda kuita rally mubhubhulawa yomomo White City Stadium. Zvino isusu vanhu vanoda runyararo takati ha regai tingoitawo zvokuti pasavakana nemukana wokuti pangaitika mhirizhonga. Sezvo vateereri vanoziva kuti makamboitika mhirizhonga muguta rebulawayo masvondo mashoma apfuura pakaitika bongozozo pabulawayo provincial offices dzemdct. Saka takaona kuti sevanhu vavakuru vanodawo kuti tichengetedze runyararo tisapa an opportunity kuvaya vangangoda kuita zvomusindo kuti vaite musindo. Taona kuti ha zvinokodzera kuti tishifte kana kuti tichinje date racho. Ndingangoti ndo chikonzero chikuru kuru kwazvo chasakisa kuti tichinje zuva iroro. Saka hatidi kuti hapazoitika dambudziko kuti vanhu vanozochema nesu kuti ha imi maimbozviitirei muchiziva kuti kune rari yavamwe iri kuitwa musi uyoyo.
Koyo imwe nyaya yevagutu tinonzwa kuti makanyorera kuhurumende muchida kuti munge muchipiwawo chikamu chemari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Ungatudzawo kuti zvakamira sei?
Takanyora pane mazuva ati wandei asi dambudziko rakangozoitika nderekuti pakatidonokwei kuti zvaida kuti zvigadziriswe zvigadziriswe nokuti vehurumende vebazi rezvemari veMinister of Finance nevebazi rezvemutemo veMinister of Justice vakanga vatipa urongwa ihwohwo kuti bato ringe richivhura account. Saka ndobata zviita asi takazoonawo kuti panguva yakazobudirira kuvhurwa kwebhanga account kwebank account ndoona sekuti hurumende yakanga yatoenderera mberi hayo kupa vamwe veda ava mari yacho. Asi hapana hapo chinonyanyotyisa kana kutinyutisa nokuti pane urongwa hwakawanda huri kuitwa. Hurumende yacho iri kutivimbisawo zvinotifadza kuti vachaona ivo kuti sezvo akaunti yavhurwa vachaona ivo kuti vachagadzirisawo kuti tware chikamu chedu.
Avo vanga vari mutauriri wedivi reMDCT rinotungamirirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vachitaura parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makwikwi evadzidzi vemutemo ezvekutongwa kwedzimhosva dzinoitika pakati penyika e-2018 Jessup International Law Moot Court Competition atanga muWashington DC nasi. Mumakwikwi aya ayo ave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe achiitwa anoitwa gore roga roga uye gore rino Zimbabwe iri kumiririrwa nevadzidzi vana vezvemitemo vepaGreat Zimbabwe University. Sachigaro weHerbert Chitepo Law School paGreat Zimbabwe University vaVictor Ngiwane avo vari kutungamirira chikwata cheZimbabwe vanoti gore rino makwikwi aya akapindwa nezvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu kubva munyika dzakasiyana-siyana dzepasi rino. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaNgiwane kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pemakwikwi aya.
Ndiri pano ndiri mutungamiriri wechikoro chemutemo kuGreat Zimbabwe chinonzi Herbert Chitepo Law School. Ndine vadzidzi vangu vana vandauya navo kuno. Ivy Madzivo, Blissful Dzimiri, Simbarashi Chigumira nakuda kwaShe Mzenda uye nacoach wavo anonzi Tawanda Zobo. Kumukwikwidzano wevadzidzi vemutemo kubva kunyika dzakawandisa nyika dzose tine zvikoro zvemutemo panapa zvinosvika 500. Mastudents aya anoita sokunge vari kukwikwidzana panyaya iri kutongwa nekoti yenyika dzese inonzi International Court of Justice.
Anoona nemagariro amakaita ndiani?
Izvi zvinobva kumanagement yekuyunivhesiti yedu Great Zimbabwe University ndovati sponsor kuti tiuye kunoku.
Ndiko kwekutanga here muchiuya kumakwikwi aya?
Aya ndekwechipiri. Takauya kwekutanga gore rapera muna 2017. Uye vatere vanofanira kurangarira kuti isusu takatanga law school yedu muna October 2014. Saka tichiri vadiki chaizvo.
Saka tarisiro yenyu pamakwikwiko aya ndiyei?
Chinhu chikuru kuti vana vedu vauya kuzodzidza. Kuti unyatsodzidza hunge wafamba woona zvinoitiwa kune dzimwe nyika. Chechipiri tinenge chidawo kuti tione kuti tizvienzanise nedzimwe nyika kuti isu tiri papi chaizvo chaizvo.
Makwikwa aya achatora nguva yakadii?
Anototangisa nhasi achizopera musi weSaturday. Musi weSaturday ndo patichaona yatinoti final.
Avo vanga vari Sachigaro weHerbert Chitepo Law School yepa Great Zimbabwe University vaVictor Ngiwane vari parunare muWashington DC na Tanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yawedzera mitero yezvinhu zvinenge zvichipinda munyika iyi kubva kuAmerica nezvikamu zvinosvika kumakumi maviri nezvishanu kubva muzana. Zvinhu izvi zvinosanganisira nyama yenguruve, michero pamwe nezvimwe zvine ukoshi hwemari inosvika mabhiriyoni matatu emadhora. Paramende yeEthiopia yatenda kuti vaAbiy Ahmed ndivo vave mutungamiri wehurumende wenyika iyi mutsva. Mubatanidzwa wemapato uri kutonga wakasarudza vaAhmed sasachigaro wavo svondo rakapera. Danho rakavaswededza pakuve mutungamiriri wehurumende yenyika iyi wechitatu mukati memakore makumi maviri nematatu. Amai Winnie Madikizela Mandela vashaya nhasi muSouth Africa. Amai Madikizela Mandela vakange vari mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika iyi muchakabvu vaNelson Mandela avo vakaroorana navo mugore ra1958. Amai Madikizela Mandela vakambotungamirira bazi remadzimai reWomen's League rebato reANC muna1993. Uye vakave nhengo yeparamende negurukota rehurumende kwekanguva kapfupi. Amai Mandela vasiya vana vaviri avo vakaita nava Mandela. Amai Nyaradzai Gumbonzvanda vanova Africa Union Goodwill Ambassador uye vari murwi wekodzero dzevanasikana pasi pesangano reRosaria Memorial Trust vanoti kushaya kwaamai Madikizela Mandela kuri kurwadza vazhinji sezvo vaive murwiri wekodzero dzevanhu zvikuru kunyaya panguva yekusarura Uganda muSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinonzwa kushungurudzika kukuru ndichitema nemhuri nehama neshamwari nekushaya kwaita mai Winnie Mandela. Tinoziva kuti vandimai vakarwira rusununguko rwenyika yeSouth Africa, asi rusununguko rwedu sevanhukadzi. dzimai vakamira pane zviro chatisatashuvira kuti dai tawana madzimai ane ushingi anoramba amire pamutsetse pane zvinhu zvatinokoshesa sekuti rusununguko rweSouth Africa rwaivawo rusununguko rweZimbabwe. Saka zuva ranhasi tinodai kuchema tichirangarira mabasa avo, tichirangarira kuti nesuwo tirambe timire neushingi ihwohwo kutsvaga kodzero nekutsvaga rusununguko.
Mabasa api amungati amai Winnie Madikizela Mandela vacharangarirwa nawo?
Chekutanga vakaramba vakasimbisa kuti nyika yavo irwire rusununguko. Chero makore akagara vaMandela vari musungwa, ivo vakaramba vamire zvikuru vachisumudzira rusununguko rwenyika yeSouth Africa, vachisumudzira zvikuru kuti madzimai anga achipindawo mumabasa iwayo ekutsvaga rusununguko. Saka igambakadzi pacho zvavo.
Munoona vachizopiwa ruremekedzo here munyika iyoyi yeSouth Africa?
Ndichitarisa kubva pavapataziviswa nezverufu rwavo, ruremekedzo runokoshesesa kwandiri, ruremekedzo runopuwa nemunhu mumwe nemumwe zvake pano pasi rino kana kuti munyika yavo. Ndiri kuona vazhinji vachisumuka, vachichema, vachipa humbo hwavo paupenyu hwamai Mandela, waWinnie Mandela. Tinoonawo zvakare kuti senyika yeSouth Africa tisingazivo politics dzavo ikoko, asiwo zvinokosha kuti nyika ipe rukudzo nekutsinidzira mabasa akabatwa naWinnie Mandela.
Avo vanga vari amai Nyaradzai Gumbonzanda, AU Goodwill Ambassador yekurodzwa kwevana vasati vabvezera uye vari murwiri wekodzero dzevanasikana pasi pesangano reRosaria Memorial Trust, vachitaura vari kwamurewa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano, nasi tiri kutarisa nezvezuva rekuyeuchidzana pamusoro pedambudziko rinobata vana vakawanda pasi rose reautism. Takanangana nezuva reWorld Autism Awareness Day. Autism inobata vamwe vana vachiri vacheche zvekuti vanoonekwa nekunonoka kwavo kudzidza kana kubata zvavanenge vadzidziswa, kunonoka kana kutadza kutaura kana kuita zvimwe zvinhu zvinogona kunzi nevamwe zvakapfurikidza mwero. Zuva reWorld Autism Awareness Day iro rinocherechedzwa pasi rose musi wa2 kubvumbi gore roga roga. Paine chinangwa chekudzidzisana pamusoro pemabatirwo anofanirwa kuita vanhu vanorarama neautism, kutsvagwa kwenzira dzekuvarapa nadzo uye kupamikana kumasangano akasiyana siyana anoshanda nevanorarama nedambudziko iri kuti varova nemasoro. Mukutarisa nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaThompson Chauke, avo vanoshanda pane chimwe chikoro muLondon kuBritain chinodzidzisa vana vane autism.
Zuva iri rakakosha zvikuru nekuti mukukura kwangu ini ndanga ndisina kana ruzivo bodo nechinhu chinonzi autism. Asi ndaiona vanhu vane autism kunyika kwedu.
Vachauke, mungakwanisa here kutsanangura kuti chii chamuri kuti autism chirwere here, idambudziko rakaita sei? Nokuti tinongonzwa vanhu vachitaura kuti kune autism.
Iri idambudziko rinobata pfungwa dzemunhu anobuda anogona kungozvarwa, asi zvinhu zvese zvisina nyatsoringana. Saka nekusaringana kwezvinhu izvi, munhu uyu anogona kuwanikwa achidzokorodza zvinhu kana kuti akaona chinhu anoda kutoziva kuti chaiswa panzvimbo paanofunga kuti ndopachinofanira kuva. Ende izvi zvinogona kuva zvinhu zvinoshamisa mumwe munhu kuti kuseiko mwana iye achingoti kana tikaisa chinhu chaanobva achitora kuchidzorera apa. Imwe nguva anoita kunge munhu akasangana njere, asi izvi zvinotora ruzivo nekuva patient, very patient, kuti unge uchinzwisisa chicondition ichi.
Dambudziko iroro riri kutambirwa sei? Tichiona kuti nhasi izuva reAutism Awareness Day pasi rose, kwete muEngland chete, mamuri kana muAmerica mandiri kana kuZimbabwe.
Zuva iri ndinoona sekuti riri kumashure stereki, because ndiri kutaura 5 years ago. Inini ndandiri munhu anga asingazive 5 years ago about autism. Iyi zvinoizvi pese pandinofamba madzisawira angu mazhinji, mamwe anogona kunge asingazivi kuti chii chandirikutaura nezvacho. Ende chinondifadza chinhu chimwe chete chekuti kunyika kwedu kuZimbabwe iye zvinoizvi kwatoone chikoro chakavhurwa, asi chikoro ichi chimwe chete Saka chibofu ya kuti nika yese yedu isusu hakuna erivana vane chibane vane condition hii ya kada iso. But zvinofadza kuti chitane akatotanga ende isusu tiri kukambena kuti munhu wese avenge achiva noruzivo rweautism kuti mazvovani. Handiziya hangu kuti toti chii autism nechishona asi ndicharitsvaga izvi iro.
Toti mwana aenda kuchikoro sepachikoro pamuri imi pamuri kushanda apo adzidza zvii zvamunodzidzisa vana iva vanenge vaine dambudziko iro.
Isusu tinosangana nevana vamwe vasingagone kutaura vamwe vanotaura asi vasingakwanisi kubudisa mazwi ese. Saka zvatinoita isusu pachikoro apa tinoda kupa vana ava chirinonzi voice izwi rekutaura. Saka nokudaro zvatinoisa izvi zvatinowanzoita isusu ndezvekuti tinogadzira inonzi mapacks picture yokuti akuratidze zvinhu zvaanenge achida. Saka isusu tinogara navo pasi toona zvavari kuda because toda kuvadzidzisa kuti vave independent vakwanise kuva vanhu vanocommunicata because kazhinji kacho kanokwanisa kutaura. Haukwanisi kuti munhu akwanise munhu anenge ari kuzizivo akwanisi kuziva chaunoda kudya kana kuti zvaunoda kuita kana kwauda kuenda kana kuti zvaunofarira muupenyu wako.
Mambo otaura nyaya yekuti kumusha kunenge kune dambudziko rekuti vanhu vange vachinzwisisa nezvedambudziko irori. Imi zvii zvamungakurudzira nekuti tinoona kuti imi makadzidziswa kuchengeta vana vane dambudziko irori asi kumusha hakuna dzidziso iyoyo.
Iye zvino izvi ndanditori mushishi nemadzisawira angu andinosevenza nawo ipapa nevamwewo vanonzwisisa chirwere ichochi ichi. Tiri mushishi rokuita document rekuti tikwanise kuti tive neumbowo hwakazara hwekuti kana takuenda tinotaurawo kuhurumende yedu kuti izvi zvinhu zvinoda kubatsirwa vakwanise kutibatsira ende vachiziva kuti vari kubatsira chii. Nokudaro tichada kuti tinyatsokufamba nyika nzvimbo dzese kuti vanhu vazive kuti imwe nguva tinochengeta vana vatofunga kuti vanopenga tigovaregerera asi ivo vachingoda sapoti yedu isusu vachida ruzivo rweupenyu hwavo vakapiwa naMwari.
Takamboonawo vachaoke makamboita vhidhiyo nevana venyu vepachikoro ipapa yakatambirwa sei ende yanga yakanangana nei?
Inini ndiri muridzi wemimhanza saka nokudaro ndakacreate a rhythm inonzi iyo drum drum clap clap drum drum high five because zvinhu zvekuti high five munhu wese anoiziva ende drumming munhu anoiziva kuuchira maoko zvinhu zviri nyore kumunhu wese tiaona. Saka ndakazongouya nerhythm iyoyo ndokubva tachasoiro vakadzidzisa vana paya. Saka nokudaro inini ndaakushanda semunhu anoita maactivities emusic pachikoro apa ende zviri kutambirwa zvisingabviri. Iye zvino izvi vhidhiyo yedu paFacebook yakasvitsa kuma 3 to 4 million up to now in 1 year which is quite a success. Andimaona iye zvino izvi tiri kuedza nepatinogona napo kuti tiite mamwe maprojects anofarirwa nevanhu anoita kuti vazive futi kuti chii kune autism. Andimaona zviri kufadza zvikuru ndiyacho inonakidza inini inotondinakidza ndinoiona zuva nezuva ende munhu wese wandiri kuratidza ari kuifarira.
Avo vanga vari vaThompson Chauke vanoshanda pane chimwe chikoro chinodzidzisa vana vane autism chiri muLondon kuBritain vanga vachitaura parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanoda kuona vhidhiyo yakaitwa navaChauke pamusoro peautism inonzi Let Me Shine, an anthem for autism, endai paYouTube. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kunyika yeChina kwemazuva mashanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vanosvika muguta reBeijing kuChina murwendo rwavo rwemazuva mashanu rwekutanga kunyika iyi vava mutungamiri wenyika. Vana chiremba avo vakanga vachiramwa mabasa mwedzi wapera vanoti zvinhu zviri kugadzikana muzvipatara kubva pavakawirirana nehurumende vakazobvuma kudzokera kumabasa kutanga musi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti tange tinemi zvakare manheru anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani ngithokozo muhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlakathi kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje.
Yeyi abantu basikhunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Engiyakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amachina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ufike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelwe lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesi zalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa, unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela akasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obeseleminyaka engamachumi ayisishiyangalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamuhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa, njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe, njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Sixoxe lomnumzana Walter Sunungulu Imbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media, bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yase-South Africa uWinnie Madikizela Mandela oshiye namhlanje. Lami nje ngidabuke kakhulu ukuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngayo?
Yes, yazi ukuthi uWinnie impilo yakhe xa uyibhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esejele, wasala elokhu evutisa amalanga abo omlilo ukuthi wena hayi abantu be-South Africa mabakhululwe kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwinnie wala waboshwa, siyazi ukuthi wahlala naye ejele amalanga abo-491 days bemvalele. Isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe, waphila enganabo abantu bakhe, besikhathi ehlukaniswa nabantu bakhe. Kodwa uWinnie akazange wakhathala, uWinnie uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo. Kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lokwesikhathi inkululeko uWinnie namanje vele umuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubancenga omama besilwa against apartheid, kodwa akekho esingafaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye, uWinnie siyazi ukuthi ye kuye kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule qembu lele okade lithiwa Mandela Football Club. Esikwazi ukuthi kona bekuyiqembu elisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kulalokhu ukuthi wayetheswa icala lokuthi wayekhwabanisa njalo. Kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunana kuqhathaniswa lokuthi uwini wenzeni kwele South Africa siyazi uwini lezinto ezithi ayekho nje okadelela amalungelo enkululeko ongatho ukuthi engalayo ayekho ongalazo ezakhe esingathi singazisola kodwa ke uwini siyakwazi ukuthi nanxa sisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa ngokulwela amalungelo abomama ngokunika abantu ithemba especially intsha ukuthi khona bebazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphalintambo bakahulumende abalitshumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labosomabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labosomabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na. Ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalomuntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnankwakho uzahlala esembusweni njengoba kunokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi. So engxenye bazama kuze kube lokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe ekufakeni imali eZimbabwe. Ngoba akula okwaziyo ukuthi kuyozala nkomo ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithe lafuna ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayekhayile ezomgodi kakhulu kuma-diamonds ku-gold nje besingathi kuma-minerals bona zani bayekhangele ukuthi befake imali ezinjeni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethulwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwalequla lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba lamalungelo ayilandaba lokuningi abakufunayo ukuthi babe le ndaba bangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mbona zani kungaphambanisa sibili kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Siyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania bakhangela amazwe amaningi asiki ukuthi bangabangani bethu bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo bolo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Kulezizalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano weJESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqekilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali ze-nuclear ezobudlelwano lokuthengiselana impahla lokunye okuthiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakhampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshelo Gibbs we Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe yinye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwane esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungiswa kwezikhali ekuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu kuzinceda ngani khonokho ukuthi babengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhoti eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhoti ahlanganisa amazwe amaninginingi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe kobulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe, umnumzana Witness Dube, wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe lale iCongress kobulawayo, kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze irali yalo kobulawayo e-White City. So sasesikunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi zivotshaniswe ngemsila singasinanzelela izehlakalo esezenzakale koBulawayo, ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya labantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobho, bangase bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu. So sasesithi hayi, kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule, then iCongress ye-MTCT umama uMagube usenza ikhokhela ke kubana yenzakali khona mhla ka-21 April ngayo nalinyanga indawo efanayo koBulawayo.
Ngezinye indlela Dube uthi libalekela ukuxabana okungaba khona, libalekela udlakela.
Yikho kanye sibili esikubalekelayo, ngoba singananzeleli ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance, kusuka kube lodlakela kusukela ulizwe libe khona ngonyaka enye njalo lize kube khona lo nyaka. So sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungenadlakela ukwenzela ukuthi sikwanise ukubana sixoxe zonke lezi ndaba, sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifitshane lesi esilandelayo esesisele lawo angene kugrawundi azame ukulungiselela abantu kethu.
Kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu? Yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa?
Kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awe ama-provinces aseyenziwe, sokusele ama-province amabili.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekoBulawayo.
ULive Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China. Uzaphathelani ilizwe leZimbabwe?
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondisi ohlangothi ole Fiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila, njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lePhalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn ochiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngenduku ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela, ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa, esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela, osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. UNkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula. Bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithole odokotela kade bezamnika igazi, so odokotela bebengekho bakustrike ngezokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but awukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngaphi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathezi ngikhuluma nje uzibuhlu ngalo nto abamnikeyo nabathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami, ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa, ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Ezibhedlela lapha abantu bayagula abatholi itreatment vele akulayo, khona ukuthi bebhalelwe i-prescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka i-situation ibe right. Siyakhulela izihlobo zethu, uyathi umbamba somuntu vele utshethi vele bangicina ukumbona nge-Friday, sibabizile amanesi sabakuzuthi umntwana isandla sivuvukile but sizafonela udokotela sesilinde ukubona but abanye sibembabonile baku-critical.
Unkosazana Placidus Manyangaze uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo, abanye bahlukuluza izigulane.
Ye, into lokhu kunzima because abantu vele belwatsha, akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesi alapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela kudoctor. So kunzima vele, ngibona ama-patient amaningi ayafa no i-attendance ekhona enkulu. So vele lokuthuthwa kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelela ama-doctors lokuthi ethisa ama-patient. So kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga, okwamanje akula abangakwenza, sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlangane lalo esibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane, amadokotela kulensuku akustrike. Kustrike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo. Ingabe amadokotela bekhona engeke besingakhangelela okungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalunyisiswa, izigulane lokhu zizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile, kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edalela ePhalamende, ama-primary elections, ngesikhathi inkokheli yaleli bandla egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, sixoxele isiphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edalela ePhalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla eDavis Hall kusasa.
What it means that bonke abakhontestayo fanele bahambise ama-CV zabo azakuya kuthatha kuma-provinces, ama-provinces ayawakhangela from there But by the end of the day, tomorrow I'll say what.
Kona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle?
Oh no, of course ukhozela sizongusela ngale. Ngenxa ukuthi uthunga khozela abantu abasizivekela ukhoze. Why no, she's like telling awayimpukane ncwazi ukuthi sifuna ukujula phala kumbe sifuna no ustel ukuthi hayi singazingaphuzi. Ba soze kwenzakale lokho. Ingane echurch bakhozela abantu.
The
reason why I don't have any event something, but why was I saying, but I don't know. That's why I want to keep it up. I know.
Good to see you. Go call Nabanyawa Kachan and looking at G40.
Well, anyway, then now we're going to turn a command and you're 20% regular Saturday.
Long Nomsana David in love for his Pataman the seventh Alizan PF, Sikotela Erobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders linqobe ele Dynamo semdlalweni weKasilaga Premier Soccer League obuse Harare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lingezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobele Nicroot nge-1 kanya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Ascot namhla emini. Limpumela isho ukuba iqembu lengezi yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elitshumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo elitshumi njalo elinqobele Bulawayo City nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni emandava. Amanye amaqembu alemiklomelo elitshumi ngagoqela ele-Chicken Inn kanye lele-Highlanders ngemva kokuba ele-Chicken Inn libhuqe ele-Japan Mine nge-3 kanya enkundleni eluveve kuthi ele-Bosso litshaya ele-Dynamos nge-1 kanya eRufaro. Ekhuluma lentathelo izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMtare City libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele Harare City kuthi ele Triangle litshayele ZPC Karibhangi 1 kanya. Iqembu leZPC Karibhangi yilo lodwa elingakatholi ngisho lowodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamo kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla bekhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulelwa umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende lapho somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo Ntungameli Nkomo lilale.
We
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.